Vakata avo vakave mutungamiri wechimakumi matatu nepfumbamwe ndivo vaitungamira America apo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kubva kuBritain muna 1980 uye vakapinda munhaurirano dzekuunza utongi hweveruzhinji munyika. Mumwe mugari wemuHarare amai Eugenia Shumba vati Vakata munhu akabatsira vatema kubvisa utongi hweudzvanyiriri.
VaJimukata vanga vasiri muresist, vakabatsira murusununguko rweZimbabwe, vakabatsira futi kupedza apartheid munyika yeSouth Africa. Saka tinovara
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatsanangura Vakata semunhu akabatsira Zimbabwe zvikuru uye aida kuti munyika muve neutongi hwejekerere kubvira vachiri mutungamiri weAmerica kusvika vabva pachigaro vari kushanda nemasangano avo anoti Jimmy Carter Foundation nereElders.
Munhu anga akazvipira pabasa rake, chinganyanya kutifadzawo kuno kundechekuti vakazamawo kutibetsera kuti nyika yedu ive inova noutongo hwechekerere.
Mukuru weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe varumbidzawo Vakata semunhu aive nembiri yekurwira kodzero dzevanhu nekuti vanhu vave neutongi hwejekerere. Vaenderera mberi vachiti vazhinji munyika vachavarangarira nekutaura chokwadi apo sangano ravo raiongorora sarudzo munyika richibudisa pachena kuti sarudzo idzi dzainge dzisiri kufambiswa zvakanaka.
Ndingangoti isu vaJimukata tichitarisa isu tiri maZimbabwe tototi havaurwira kodzero dzevanhu zvezve mujekerere kuti hurumende inofananiswa navanhu musarudzo dzakasunungura inoiti vanomurawo wavanhu. Saka tiri kutarisa chose kuti hayaya ngwamba yekurwira usununguko hwedu kunomu tichitaura izvozvizvi.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Leopold Shakanyuka vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachiyemura basa rakaitwa navakata pakubvisa vana veZimbabwe muutapwa vanovashora kuti vakazorasika gwara votaura manyepo vachishandisa sangano ravo reCarter Foundation pamusoro pesarudzo dzaiitwa muZimbabwe.
Saka ipapo tinovashorawo panguva iyoyo nepamusana pekuti basa ravakanga vaakuita rakanga riri rekumhura nyika yeZimbabwe, rekuratidza Zimbabwe iri nyika isingateedzere mutemo uye chii chakanga chisiri chokwadi chezvaiitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaJoel Mukusha vatiwo Vakata vakazokanganisa zita ravo kuruzhinji rweZimbabwe apo vakatanga kunyomba nyika yeZimbabwe nesangano ravo reCarter Foundation nemaElders.
Kana maelda aaaitotauraya kana vari vanhu vane chichiwo chaizvo navanhu kukubudisa kwavaita zvamaelda nezvavaifanirwa kunge vachibatsira kuti aiwa dai makunungura aivakunungura vanhu vamunouraya havana kana zvavanouvana vanongova vanhu vanongozvifambira havanei nezvimwe zvakawanda pamaasamushini amunenge maisa muchiti taitira kuvanhu.
Vakata nechikwata chavo chemaElders chaisanganisira vaimbove munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan naMai Graca Machel vakarambidzwa kupinda munyika nehurumende yaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna 2008 apo vaida kuzogadzirisa gakava rainge ramuka munyika zvichitevera sarudzo dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka pakati peZANU-PF neMDC yaitungamirirwa navaMorgan Tsvangirai. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga reZANU-PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kumashoko vaFarai Marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika sezvo mutauri webazi iri vaMichael Mukura vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vakata vari kurangarirwa pasi rese semunhu aida runyararo neutongi hwejekerere uye vanorumbidzwa nekuunza runyararo pakati peEgypt neIsrael. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.